Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 15/2018. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakanzwa mukova munanga apa pangu ndaakuda kudzira nepaofisi namukova chiwenga ndikati munodzira naizvo ndikati aisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Mutungamiri weMDCT uye vari kumirira mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika Vanilson Chamisa vanoti vamunangagwa vakwanise kurwisa nyaya dzeuori.
Mutungamiri wezanopiefu ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende, achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akutoita kampeni rali yake.
Zimbabwe Election Support Network inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro.
Vana biti pakanga vari vaminista takuenda kumakampeni vaifamba nemapenzi avo basi, saka hapana chambochinja. It's part of the culture yatagara tinayo in politics yokuti when you are in office you continue using your official privileges.
Asi vamunyaradzi mangwana vezanupf vanoti zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro. France yosimudza mukombe weWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika Vanilson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru kuBikita uye mudhorobha reMasvingo kumucheke stadium uko kwapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Kuti tinzwe zvaitika kuMasvingo tabata mutoro wedu wenhau Gandri Maramba.
Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudyandigere.
But wasvika 75 pamunangagwa hatidi kukuona kuti tore rabatana nachamisa mayu enda kupendeni.
Vachamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera ZEC neZANU-PF mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka vati vamunangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro.
ZEC yapinda mumaguza pamubhedha parukukwe neZANU-PF. Ndichamamatisa ndikula saka ZEC tazviona kuti they are bias. Ndiri kuinsista on isu hati boycott election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munhu angatoti eke ndi munangagwa nokuti yakamukatira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tigomirai. Isu we are going into an election. But we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper. Hatisi kuda ghost ballot.
Vachamisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa aive nemwedzi minomwe ichikona kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana.
Dei ari mumwe munhu aizininipisa, oita patriotic, oita revolutionary, oita courageous, oti vachamisa nyika yandiremera. Seven months ndaremerwa, torai muende mberi nenyika.
Vashora urongwa hwamunangagwa hwekuda kurwisa uori vachiti hazvishande.
Ndakanzwa mukova munanga apa pangu ndaakuda kudzira nekoapisi namukova chiwenga ndikati munodzira naizvo ndikati aisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Vanhu vafarawo zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yebond note munyika.
Isu tichipinda hatida kutamba nenguva. Toda kurova bondi mangwana ngwana nemanyaradzo magadziro mupiganerwe hatiri kuona kuti bondi
Vashora onyaya mauto arikupomirwa mhosva yekurova vanhu kumusangano weZANPF kubindura avo vaida kubva pamusangano wamunanga kwavhiki rapera. Vatsigiri vakawanda veMDC Alliance masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa nehuwandu hwavo. Mumwe mutsigiri wavachamisa Muzare Precious Manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane hurongwa hwavari kushambadza nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa.
Pandiri kufamba ndicherera ndakakombe yamamanifesto andakanzwa sofa ndiona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzirise nyika yedu yakaondomoka kudai.
Mumwe wemutsigiri Muzare Alai Kambeo vati vane chivimbo chekuti vachamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka.
Meso chamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane fokazi munhu anogona kuzotungamirira kusvikawo asvikawo paeji renani.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda vakubva kune dzimwe nyika vatove muZimbabwe. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission, reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rabudza ongororo inoratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo mukutsvaga rutsigiro. Tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni kuti tinzwe nezveongororo yavo.
Ongororo ratakaita tatumira atinotiwo ma long term observers edu muma constituents ese anosvika 210. Vane nguva vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongorora kuti makamira sei, chiri kuitika chini, marights evanhu ari kuchengetedzwa here, uyezve ndezvipi zvinyinyito zvirikuwanikwa muma communities mavari kushanda vari.
Zvii zvimwe zvakakosha zvavari kuona zvamuri kuburitsa mugwaro renyika?
Zvakakosha zvavari kuona iongororo yekuti munharaunda dzavari kushanda vari environment yakamira sei, vanhu vari kuwana mikana yakanaka here, euro yakafanana here yekuti vakwanise kukambena kuna avo vari kuda kuita vamiririri semakanzira kana kuti semaMP uyezve semapresident, kuti vari kuwana mukana wakafanira here mukuita makampeins avo. Uyezve tinokuongorora kuti iyo environment yacho vanhu havasi kushikidzirwa here. Tinoongorora zvakare kuti pane vari kukwikwidza yatingati gender representation yakamira sei, vechidzimai vaona mukana yakafanana here nevarume kuti vaparticipate maelections iwavo. Ndozve zvimwe zvatanga tiri kuongorora izvozvo, ndendo maripota mwatiri kureceivawo kubva kumaobservers edu. Takatarisana zvikuru sei nemakampeins ari kuitika aya. Tiri kuongororawo zvakare kuti ko mapolitical parties ari kuwana mukana yakafanana here yekubuda minhepfenyuro panenge pachiitwa macampaign rallies, kana kuti yatingati public media iri kufevhera bato rimwe chete here, the exclusion of mamwe mapato, kana kuti tiri kupawo equal treatment. So ndozvo mafactors atanga tiri kutarisa iwawo.
Tochimbotarisawo nyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nevari kutsvaga rutsigiro avo, makaonawo zvipi muongororo renyu?
Ongororo redu iri kuratidza kuti midziyo yehurumende iri kushandiswa nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF mumakampeini imomo. Takaongorora takaona kuti nguva zhinji pari kuitwa macampaign rallies ezanu-PF ari kuitwa alongside a national project. Mutungamiri wezanu-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende, achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi ari kutoita campaign rally yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelicopter, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega, hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo. Saka izvozvo zvinopa yandingati disadvantage kune mamwe mapato. wamwe tikatarisa izvozvi mutungamiri wenyika anoshandisa helicopter mutevedzeri wenyika anoshandisa helicopter zviri nyore kwavari kuti vakwanise kusvika mune dzimwe nzvimbo dzinogona kunoita kusvikika nemapato amwe aya vari kushandisa motokari kuti vafambe vachiita makambeni zavo saka ongoro redu unoratidza kuti bato rezanopf rinenge rine mukana wakanyanyisa wokushandisa atingati mastate resources mapolitical parties vachishandisa zvinobva muhongwe dzavo nguva dzavanenge vachishambadza kana kuti vachikambena
sachigaro wezesin vaandrew makoni vari parunare muharare sezvo tichitema tisinadivira tinorerekera tabatawo munyori anoona nezvemitemo muzanupf vari nhengo yepolisi bureau vamunyaradzi po mangwana tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vari kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo
ndinovapindura ndichiti kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni maprivileges of being an anchorman vana biti pavakanga vari maminista taakuenda kumakampeni vaifamba nemabheni zvavo basi saka hapana tambochinja its part of the culture yatagara tinayo in politics yokuti when you are in office you continue using your official privileges during an election and takawirirana patainyora constitution kuti government does not get dissolved before the election toramba iripo namaprivileges anoenjia maministers anoramba aripo kusvika paane government new one in office saka hapana chinofanira kushamisa ipapo
ko zvavari kuti dzimwe nguva panopiwa mombe paya panobva paibatanidzwa nemusangano wezanupf
handisati ndaona mombe dzichipuwa parali chandangaona ndechokuti minister of agriculture anoita mafunctions ake saminister of agriculture opa mombe inova government program yagara iripo kana paine vari kunetseka nokuti minista uyu inhepo yezanupf that's our constitution ndozvainoita minista anobva from a political party saka sometimes he may not find the difference so easily but vari kuita very clear kuti panapa ndiri minister of agriculture iri pamombe as a government empowerment program zvakangonakanaka chose
pane imwewo nyaya yataurwa nhasi navachamisa vari kumasvingo uko kuti avaone komiti yakaumbwa navamunangagwa yekuti irwise uori iri muhofisi mavo ichishanda munoona sei nyaya iyoyi
vamunangagwa vachitoti vatore bandiko rokurwisa uroi uori hupinde muhofisi mavo vakatoitira kuti komiti iyoyo iwane simba guru kudarika painenge yakamira yoga asi dzinohidzana anti-corruption commission ichange ichihidzana namainvestigators anenge ari pasi peofisi yapresident kuti iwane simba rokusatya kurwisa uori ndozvavakatozviitira ende chinhu chakanaka ichocho
ko tombotaurawo panyaya yekutsvaga rutsigiro muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino zvekuti munotarisira kukunda zvine mutsindo
zanupf yakatohwina payakangounza new dispensation ndopakapera game yakatohwina kugara saka basa riri kufamba tachitori mundima vanokupidzana nesu vari kuita chirango chakanyorwa muconstitution kuti kunofanira kuita maelections akahwina anotozikanwa vamunangagwa nezanupf vari kurova clear majority
munyori anoona nezvemutemo muzanupf vamunyaradzi po mangwana vari parunare kumasvingo iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitimba chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo
kwazuvai mhuri yezimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza wezimbabwe vachiita zvakasiyana siyana vari kwavari ini ndini Evans Zininga ndiri kuwashington dc nhasi taita rombo rakanaka tawana mukana wekukurukurana muzvare Charlene Chekenya vesangano reStand Foundation vanorwira kodzero dzemwanasikana avo vakashanya kuamerica kumusangano weHuman Rights Summit for Youth uri kuitwa neUnited Nations kuUN Headquarters muNew York muno muamerica vanzvadzi mungatiudze here kuti sei muri kuamerica
ndakauya kuno kuamerica nepurogiramu inonzi Youth for Human Rights iyo yanga ine musangano kuUnited Nations headquarters wekumirira kodzero dzevanhu pasi rose
imimi makau ya muri ani tukunza kuti mune sangano renyura muno manya naro ku Zimbabwe Stand Foundation vatereri vangangode kunzwisisa kuti muri kusangana papi ne Stand Foundation.
Inini ndiri mutungamiriri we organization inonzi Stand Foundation Trust. Organization inomirira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Tinomirira kodzero dzavo muchikoro, tinomirira kodzero dzavo munyaya dzeeconomic empowerment, tinomirira kodzero dzavo mune ma issue ano affect society, ma social issues.
Izvi makazvitanga rini izvi?
Ndane makore mana ndichizviita izvi.
Muchizvitanga chakakusundai kuti mufunge kuti vanasikana vanoda kurwirwa kodzero dzavo chii?
Ndiri student yekuChinoyi University. Pane zvakawanda zvandaiona zvaiitika kune vanasikana. Vamwe vaitadza kupedza chikoro chavo nokuti vari kushaya mari. Vamwe vaipedzisirawo vakutsvagawo nzira dzisina kunaka kuti vangopedzisa chikoro chavo kana kuwana chikafu chaicho. Saka unoona kuti zvoni izvi zvinhu zvaiaffecta vanasikana zvakanyanya stereki. Nekufambawo kwanenge ndichitione kuonawo zvinhu zvanenge ndichionawo, ndaiona kuti kodzero dzevanasikana hadzina kunatsoti tsarukanei. Ndosaka ndakatanga organization iyi.
Saka kubva pamakatanga kusvika pari zvino mungati sangano renyu rakura zvakadini muZimbabwe?
Sangano iri rati kureita famba tapatina ne maorganization ni makuru muZimbabwe. Tafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikasvika masvingo, tikasvika Mutare, tikasvika Gweru, tikafamba Harare yese, dzimwe nzvimbo dzeHarare tichiita atinoti madialogue ekudiscussa women and girls issues zvinenge zvichiva affecta mucommunity. Izvi tichiita nevakuru vemuhurumende nemaorganization anoshandawo mumacommunities aya kuti tione kuti vanasikana tinovabatsira sei.
Saka kuno kwamauya kuNew York kumusangano wevechidiki wamatitsanangurira nezvavo uyu, chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Sangano iri rehuman rights, kodzero dzevanhu, richandibatsira zvizhinji kuti ndikwanise kudistributa information yemahuman rights kuti munhu wese anofanira kunge achiziva mahuman rights ake kuti vakuru vemakambani pane nyaya mazuva ano dzinoitika stereki dzeinonzi sexual harassment muzvikoro kana kuti mumabasa. Saka sangano iri rakatipa mahuman rights package ekuti tinokwanisa kunodzidzisa vanhu vari mumabasa, vari mumazvikoro mirirano nekodzero dzevanhu.
Aiwa, ndokutendai zvikuru. Takatobatana nemi zvakare mune zvimwe zvikamu zvinoteerera.
Maita basa vateriri nekuteerera, tinoonana zvakare.
Muri yeZimbabwe, ndokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chesvondo rino chevechidiki. Matanga tichikurukura namuzare Shalin Chekenya veStand Foundation inorwira kodzero dzemwanasikana. Tosangana zvakare svondo rinouya ndichiuyazve nechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatiri kupakurirwa nasi na Praxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Topgamchira ipachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero cheChristu. Pano pa Studio 7. Arikuko gamchira indi Praxidis Jeremiah. Nasi uno muchirongwa ndina mufundisi Sam. Tinokugamuchirai pachirongwa chedu munga kwadzisa vateereri.
Mazvita ini ndoitwa Sam Nusiele, tinokugamuchirai nezita Jesu.
Imimi muri kuno mhiri kwemakungwa kuCanada. Makauya rini uye nechinangwa chii?
KuCanada ndakazopinda 2005. Ndabva kumba kune ndichienda kuEngland kunoita mufundisi wechechi iri kuNorwich. Kubva ndazobva nokuNorwich kubva ndaenda kuAmerica vanoshanda nemission organization of New Jerusalem. Pandazobva ikoko ndakuuya kuno kuCanada 2005.
Makafundira chifundisi muchiri kuZimbabwe kana kuti mauya kuEngland?
Pandakafundira chifundisi ndiri kuZimbabwe. Kunzvimbo inoitwa iyo Charles Gwanda, very small Bible school. Ndakaita chikoro changu ikoko 3 years, but my internship ye yangu ndakatumirwa kuAmerica 1994, iri part of my course.
Kuno kuCanada mune mhuri yenyu?
Ehe, adzimai vangu taroorana kwemakore anoita iwo 20 nevana vatatu, mumwe ane 10 nemasere, mumwe ane 10 nematanhatu, mumwe ane 10 namaviri.
Munombosanganira here pamwe chete neve kuZimbabwe vanobva kumakereke muno muAmerica nekuCanada ikoko?
Pane masangano akati andinowirana nawo. Pane rimwe ratinotiro building for the future ratakasangana mazuva apfuura aya kuKansas, tasangana kwemakore mashanu tichisangana. Kwete rimwe group randinohukama naro handisati ndakwanisa kuenda kusangano rinonzi CFI.
Munozvona zvakakosha here kuti munge muchisangana semaZimbabwe muri kure nekumusha kudai?
Zvakakosha. Zvakakoshera pakuti zvinokurangaridza zvobatsira vana yatinoti heritage, zvobatsira vana kuti vazive kwatikabva, zvichiisa kuti vave nerukudzo nenhemuge pavanobva.
Saka tasvika pachikamu chatinotarisira kuti munge muchitipa shoko.
Ii, pane vhesi riri kubata mwoyo mangu kwenguva yakati. Zvinowanikwa kune vaTesaronika wokutanga 2:8. Pauro paanonyora achiti nokuda kwokurudo rwatinarwo pamuri hatina kungogoverana nemishoko bedzi, asi takagoverana nemi upenyu hwedu. Zvandiri kukurudzirwa neshoko iroro ndezvokuti vhangeri ratinoparidza, ashoko ratinoparidza harisi shoko ratinorongoparidzwa papurupiti bedzi, asi upenyu hwatinogoverana nevanhu. Saka tinofanira kupfuura pakungotaura chete pakutaura mavhesi, asi upenyu hwedu, maitiro edu, mafambiro zvibatirane nekutaura nevhangeri ratiriparidza. Pauro anonyora achiti iye handina kungouya ndichingoparidza bedzi namazwi, asi upenyu hwangu ndakagoverana nemi. Ukata Kristu Jesu unoita zvimwe chete zvokuti ndakauya pano kuti ndikudzoredzanisei kuna Baba, asi ndakakupaiwo oso upenyu hwangu kuti ndakakufirai pamuchinjikwa. Uye ndinokurudzirawo vamwe vari kunzwa kuti kunamata kwedu ngakupfuure pamazwi, asi kuve neukama nemararamiro edu, madiro atinoita vanhu, mayemuriro atinoita vanhu, kunyange pakutsiura tivatsiure nerudo nokuti tiri kugoverana navo upenyu hwedu.
Mutipendera nemunamata.
Mwari, tinokutendai, tinokuvongai nenyasha, tinokuvongai nerudo rwenyu. Tinoramba ruchitikurudzira mukati meupenyu kwese kwese kwatiri. Tonamata Mwari, tibatsirei tirarame upenyu hunokufadzai. Mazwi edu akufadzei, maitiro yida kufadzei zvatino shuvira zvokufadzei zvoda kunamatira nyika yeZimbabwe nyika yamadzibaba edu baba tinokutendai nekuda kwenyika yatino shuvira kuti mwari zvakanaka zvedenga zvionekwe mukati menyika tinamatira mavhoti ari kuitika maelections ari kuita kuti pave nerunyararo tinamata nokutenda muzita raJesu amen
amen. Naiwoyo munamato tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chirongwa zvechitendero ari kukuoneka iyi ndiprofeti Jeremiah.
Aiwa tinotenda zvikuru Praxidis Jeremiah nechikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanonzi Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimboenda kuRussia uko kwanga kuchitambwa mutambo weWorld Cup pakati peFrance neCroatia. Pamutambo uyo France yarova iyo Croatia 4-2. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitaura nemwe mutsigiri wenhabvu vaFabien Mahembe.
Taona chikwata cheFrance chisumudza mukombe mushure mekugoyo dzasvikodzwa ina. Nyange zvayo Croatia yacho yatamba chaizvo chaizvo, asi France yaratidza kuti experience ndiyo inoita kuti bhora rienderere mberi.
Vatambi vapi vakutambira izvinonwisa mvura pamutambo iwoyo wanhasi?
Pamutambo wanhasi uyu ndaona chikomana Pogba chekuManchester United nechikomana Mbappe vatamba zvonwisa mvura kuchikwata cheFrance, uyewo mukomana Matuidi atamba chaizvo kuchikwata cheCroatia.
Ndepapi patadzwa neCroatia semaonero enyu pazuva naFrance ichitora mukombe?
Mumutambo wenhabvu uyu Croatia yakundikana pakushandisa mukana yavawana, uye haina kunyatsoenda kumberi kuti isvike kuti inoise zvikodzwa kudefend France. Ndopandaona pavakundikana pamutambo webhora ranhasi uyu.
Ko iyo France zvii zvamungati vaita zvaizoita kuti vatore mukombe tichitarisa kutamba kwavanga vari kuita mumitambo yapfuura?
Ndaona kuti France yauya yakagadzirira mutambo weCroatia kunyanya vakwanisa kukontena maminetsi ekutanga gumi, vakwanisa kuvisa chikwata cheCroatia kuti chisakwanisa kugwesa bhora. Ipapo ndopandanyanyovafarira, ndaona kuti vanga vaine technical discipline.
Imomo munyika zviri kutambirwa sei? Maona bhora iri muri kupi mini?
Bhora iri taroona tiri muguta reHarare pamusha weMelbourne paliga sports bar. Ndopatanga tiri vanhu vari kufara, vari kunakidzwa nekukunda kwaita chikwata cheFrance nekuti chakanyanya kuwanda vatema vamwe vanonzi vakabva kuredzi kwenyika dzemuAfrica.
Vanoongorora nhau dzemitambo vaFabien Mahembe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Shabani 2 Dynamos 2, Cape United 0 Bulawayo Chiefs 0 Highlanders 1 Herentals 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT uye vari kumirira mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havakwanisi kurwisa uori. Zesin inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro, asi vapo mangwana veZANU-PF vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. France yosimudza mukombe we World Cup. Tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanasi anokoneka nemfaro ndini Blessings Zulu ndiri Washington DC. Ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele. Musakangana kuteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana.
So we seek out this.